mutungamiriri weZimbabwe Eben and Rurone sizweka zvinyinyi vasimba vashe James Tafure nyika vati vashanda vachakwanisa kuraramisa mhuri dzavo uye havana kana mari dzekufambisa kuti vaende kumabasa
nokuti vapiwe mihoro yavo masalaries avo ari maUS dollars nekuti mari dzavemihoro dzavari kupiwa hadzichakwanisi kana kuraramisa mhuri dzavo kana kuti vatenge hupfu kana kutenga chokupfeka kutengera mwana wake chai havachakwanisi uyezve mari dzemabhazi havachakwanisi kubhadhara
mumwe mukoti wekanzuru vacharles manyarara vatiwo vanoda kutambiriswa mari dzavaipiwa muna 2018 madhora emuzimbabwe asati adzoka
isusu tiri kuti kuna empulaya wedu tiri kuda mari yataitambira inus dollars as at october 2018 ndo mari dzatioda kuti zvii ratipe ndo mari dzinoita kuti tikwanisewo kurarama zvakanaka isusu contract yedu takaisaina ari maus dollars saka pakazochinjwa pakuzonzi mari dzakuchinjwa dzaakunzi rtgs watwati isusu tida kutedzera zvipa contract yedu yatakasiyana nesovarara
vatafire nyika vatiwo vashandi vari kugunun'una zvakanyanya nekusavepowo kwezvekushandisa pakudzivirira kuti vasatapurirwe neutachiona hwecoronavhairas vari pamabasa
pabasa pane njodzi pabasa pasingaite kuti mushandi anga achishandira asina zvikwanisiro mushandi anogona kugara ari kumba saka iko zvino kutaurira kwatiri kuita ndekwekuti kubva musi wa14 july vashandi veguta reHarare vanovaiwo mahealthcare workers manurses kunyanya vagere kumba
sezvo vashandi vezveutano vari kuramwa mabasa kanzura yeHarare yakavhara makiriniki ayo 36 izvo zvasiya utano hweveruzhinji huri panjodzi vamwewo vachiti makiriniki asara akavhurwa aya ari kure navo panguva ino kufamba munyika kuri kunetsa sezvo nyika ichakavharwa senzira yekurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 mutauriri wekanzuro yeHarare vamichael chideme vabvuma kuti makiriniki ari kushanda pari zvino 6 chete kubva pamakiriniki anosvika 42 pamwe nezvipatara zviviri zviri pasi pekanzuro yeHarare mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare dr prosper chonzi vabvuma kuti vashandi vari kuda mari yemihoro nemari yekunze vakati kanzuro ichiri kukurukura nezvenyaya iyi
vari kuti iye zvino mari yamunotipa haisi kukwana kana ari mazuu dhora ari kusvika atopera vari kuti dai taonawo mari inokwanisa kutenga mari yekunze inokwanisa kutenga kuti kana tazoti tapedzawo basa tokwanisa kutenga chingwa nezvimwe zvakadaro takanzuro iri kuzvitarisa kungotiwo zvayo kanzuro yezvino haisati yapa yatingati commitment kuti tichabhadhara nemaus dollars asi vari kuzvitarisa vari kurara nekuti pese patinoenda tingeekutaura ndozvinyinyito zvinobva kuvashandi saka tinodaira kuti vachadaira
vachonzi vatiwo zvino hazvina kumira zvakanaka kuzvipatara vakati ishuviro yavo yekuti zvinhu zvigadzirisike pasati pava nekurasika kweupenyu kwakanyanya vatiwo kanzuro yawanawo vabatsiri vane chinangwa chekugadzirisa matambudziko evashandi kuitira kuti vadzokere kumabasa
nemapartner atinoshanda nawo hatingakwanisi kuvadoma zvedu nemazita asi vari kuedzawo kuti vauye neyatinoti maincentive kuti vabatsire kuti vashandi vadzoke pabasa
vachonzi vati pamusoro pemihoro vashandi vari kudawo kushanda vaine zvakakwana zvinodzivirira kutapuriranwa kwechirwere checovid-19 vashandi vezveutano mukanzuro yeHarare vakatanga kuramwa mabasa mwedzi wapera vachiti vanoda kuti vapiwe mihoro yakakodzera iri mumari yekunze uye kuti vapiwe zvikwanisiro kana vari pabasa zviri kuchemwa nevashandi vekanzuru ndizvo zviri kuchemwawo nevashandi vezveutano muzvipatara zvehurumende avo vava nemazuva 59 vachiramwa mabasa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.